bviro taure chokwadi. Iwe, it's a van choga. Never come and have a kwanziti. Skiri dan dan kindangi ndanga. Si kanzi ndikati, whoa. Si kanzi ndikati, Tamuka, dipe frosty, dipe kuno stage ne microphone. Vanoda kujamuka, vanoda tondi tisa ndikati. Dipe kuno stage ne microphone. Vakazo nditambiza vaona kuti ndirwe kingiri. Dipe kuno stage ne microphone. Vanoda kujamuka, vanoda tondi tisa ndikati. Dipe kuno stage ne microphone. Vakazo nditambiza vaona kuti ndirwe kingiri. Ndaipa isa madiri ndiri pasi max more. Dova pango swika mamwe mazindimba ari four. Zvikanzi wagwan man van chove danso. Kati yam ndondadira one floor. Alright, zvikanzi uyu ndiye kuimba makometi. Kati no mandirwe danso remedy. Vroom. Vakazara vaine hete kiva chiti chistera ichi chava de pipe kuno stage ne microphone. Vanoda kujamuka vanoda tondi tisa ndikati ndipe kuno stage ne microphone. Vakazo nditambidza vaona kuti ndirwe kingiri. Ndipe kuno stage ne microphone. Vanoda kujamuka vanoda tondi tisa ndikati ndipe kuno stage ne microphone. Vakazo nditambidza vaona kuti ndirwe kingiri. Vaindiseka vapana vana taikondo. Vachindisema kuti ndinonu wamondo. Kuti ndisvike pandiri ndakaona ndondo. Ndiri one kuita kunge zaire gondo. Ndodya shadza chengwe nje. Kiro rino ndipa simba repepepe. Bodo rino dona kuti kwengwe nje. Shongonyoka sewarumwa nezvindepo. Stage nemicrophone. Vanoda kujamuka vanoda tondi tisa ndikati ndipe kuno stage nemicrophone. Vakazo nditambidza vaona kuti ndirwe kingiri. Ndipe kuno stage nemicrophone. Vanoda kujamuka vanoda tondi tisa ndikati ndipe kuno stage nemicrophone. Vakazo nditambidza vaona kuti ndirwe kingiri. Dino viro taure chokwadi. Iwe, it's a van choga. Never come and have a kwanziti. Skiri dan dan kindangi ndanga. Si kanzi ndikati, whoa.